tikatarisa pashuro kwakasanobata chigaro chasachigaro weZimbabwe Electoral Commission vaEmmanuel Magane vanoti 7 million havaimbenge vati vaigona kusvika yakanga yakati wandisei pauwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota. Saka 5 million yavasvika tinoti yakati wandei, asi tikada kuitsvagurudza manje kuti 5 million yakabva kupi, panenge panobata-bata kuti kune dzimwe nzvimbo dzinoratidza kuti vashoma vakakwanisa kunyoresa kuvhota. Zvinova zvakubudisa zvenyaya dziya dzinogara dzichinwa nadzo dzenyaya dzerigging nemamwe mapato kuti sei zvichiva nyore kune vari kune dzimwe nzvimbo kuti vanyorese kuvhota, asi zvichiomera zvivari kune dzimwe nzvimbo. Saka zvo zvinobva zvangounza futi Bopoto neGakava pasarudzo dzenyu.
Asi tichitarisa iwo huwandu huri kunzi huripo neZEC nenyaya dzatinonzwawo dzekutyisidzirwa kuri kutwa vanhu vamwe vachinzi tipei manhamba dzemasiripi amunenge manyoresa kuvhota, tingati here zvine zvazviri kuita zviri kukonzera kuti huwandu hunge hwakadzikira kana kuti zviri kubatsira kuti vanhu vakawanda vaende kunonyoresa kuvhota? Munoona sei idzo nyaya dzekutyisidzirwa kunonzi kunoitwa vanhu?
Ndinoona kuti tikatsvagurudza nemaprovhinsi, tikatarisa kuna naBulawayo, kuna naHarare, hongu kune vazhinji vanyoresa kuvhota, asi iyo zeki pachayo iri kubvuma kuti tikatarisa seBulawayo inoti kune 56.2% vakwanisa kunyoresa kuvhota, Harare ine 59.8%, asi toenda kunana Mashonaland East kwakunzi 78%. Zviri kubudisa kuti nyaya dzokutyisidzirwa kwavanhu hongu tiriko kumaruzevha, asi mumaguta munova mavanogara vachitya vari kutonga veZANUP PF kuti havawanzo kuwana vatsigiri vazhinji, kune zvakawanda zviri kutadzisa vanhu kunyoresa kuvhota. Dzakafana nenyaya dzemaproof of residence dzaimbotaurwa dziya, dzakafana neiyo macenders acho ari kunanga ari mashoma. Saka kutyisidzirwa kwavanhu ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti vanhu vakwanise kana kuti vatadze zvekunyoresa kuvhota. Takatasana nekumaruzevha, nokuti utungamiri hwemasabhuku masadunhu namadzishe unogona kutosungira kuti munhu wese ngaandonyoresa kuvhota, anyoresa kuvhota tiva kuona slipi rake, zvinova zviri kutyisidzirwa futi kwavanhu izvozvo. Saka zviri kutoita vanhu vekumaruzevha vaende vese vandonyoresa kuvhota, asi itori imwe wei yekuviga maelection kana saro dzatakatarisana nadzo, asi zvichiomera zvakanyanya zuva remaguta kutonyoresa.
Tiri kunzwawo kuti vaye vainzi vane vabereki vekunze kana vabva kure vachiri kusangana nedambudziko kunyange hazvo vakanzi vanyorese kuvhota.
Ipapo iwe zeki pachayo tikaenda kana pawebsite yavo inototaura kuti vachiri kutoramba kutovhotesa vamwe vanhu, nokuti vari kuti even avari kuti vainzi vakabva kunze ava vari kuti maaliens, tirikuona kuti vari kuvabvunza futi zvakare mabirth certificates malong unabridged birth certificates aya, and izvozvo zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa kuvhota vakawanda mumaguta nomumadhorobha. Saka iriri dambudziko richiuramba richitongoenderera mberi. Izvi ndizvo zvichinzi vanhu vakwanisa kuratidza munhu paunogara inogona kunge iafidavit zeki inofanira kunge ichizviita, asi vanhu vachiuramba vachisangana nematambudziko akadaro zvakanyanya.
Ko, panyayawo yekurudziro iri kuitwawo neZEC, takaonawo mapurisa zvakare vari kukurudzirawo vanhu kuti vamhangare vanenge vachivanetsa nekudhimanda maserial number. Munoona zvine zvazviri kubatsira here?
Dambudziko rekumusha kwedu nderekuti mutemo wekwedu kutaurwa kwawo nokutevedzerwa nokuitwa kwawo zvakasiyana. Tingati kutaurwa vanogona kunyora vozvitaura iri like inonzwa chirungu publicity stunt yekuti yagoti takazvitaura officially, asi tikaenda kumaruzevha kumaruwa ukoo wapedza kumhangara ishe wako uchadzokera unosangana naishe uyo, hapana nzira yekuchengetedza vamhangari, nokuti vanonge vanoita izvi vanenge vachitumwa